Va Morris Ndanga, vava nemakore gumi nemasere vachiri mafodya kuHarare South pedyo nekuBeatrice kunze kweHarare. VaNdanga, avo vanga vachitengesa fodya yavo kumusika weTNZ muHarare, vati zvisine nekukura kuri kuita zvinhu, mitengo yefodya pamusika wefodya haisi kushanduka.
Hasi kukwira maprice awo for the past 5 years. Tinongoita 530, 540, 550 maximum otherwise.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe murimi vaFoster Gwanzura vanorimawo fodya vachibatsirwa neTNZ.
Asi nekufamba kwenguva handizivi kuti TNZ yaita sei vaakudzikisa maprizes. Saka mukudzikisa kwavari kuita maprizes tiri kuedza kutaura navo kuti vakomana vacho vechina havateresi.
VaGwanzura vati kunyange hazvo vachitengerwa zvekurima zvese neTNZ pamwe nekubatsirwa kuwana mishina nezvekushandisa pakurima nekuomesa fodya, vati dzimwe dzenguva bhizimusi ravo rekurima fodya iri riri kuvasiya vasina chavanacho kana kusara nezvikwereti kumakambani aya. VaAlbert Chakala vanorima pasi peForester Estates kumvurwi vadembawo kuhurumende kuti idzikewo mitengo yefodya sezvainoita kune zvimwe zvirimwa, kwete kuti mutengo utarwe nevanotenga fodya.
Ino hurumende ingadai yapindirawo kuti zvimwe zvinhu zvigadzirisike, because fodya inotengeswa neauction. There is no gazetted price. Saka kana ichitengeswa neauction haukwanise kushupana nabaya.
Fodya inotengeswa kumisika yefodya, uye vatengi ndivo vanotara kuti mhando yefodya yauya nemurimi inoita mari. Sachigaro weTobacco Growers Association vaBright Bvukumbwe vaudza Studio 7 kuti varimi munyika vari kuchema-chema nemitengo, asi vakati dambudziko guru nderekuti kudzimwa-dzimwa kwaiitwa magetsi kwange kwakanyanya, izvo zvakakanganisa zvakanyanya kuomeswa kwefodya gore rino.
Gore rino ranga rakaoma magetsi kwakusina. Munhu wese akaita fodya ari kutoremerwa, ende aine tariro yekuti pane zvaari kuwana izvozvo anokwanisa kuti adzokere kumunda uye kubhadhara vanhu. Saka varimi vazhinji tiri kuchema nemunyaya yemaprizes ari pakati nepakati.
Varimi vanga vachitengesa fodya vatiwo fodya yakadyarwa ichimirira mvura yemudenga ine mari iri pasi, zvekuti imwe iri kutotengwa nemari iri pasi pemadhora maviri ekuAmerica pakirogiramu sezvo yakaita mavara nekuda kwemvura yakawandisa. Asi vati fodya inorimwa nemadiridziro ndiyo yakabuda zviri nani. Studio 7 yataura nevarimi ava pakushanya kuvatori venhau kukambani inoshanda nevarimi kurima nekutenga fodya yeTNZ yekuChina. Mukuru weTNZ uye variwo sachigaro wemabhizimisi ekuChina muZimbabwe vaWenjili vati mari yemutengo wefodya inoenderana nezvinenge zvichiitika kumusika wepasi rese, nekudaro havanawo zvavanogona kuita.
The prices are more decided like by the international market, which is not controlled by anyone. Because as for TNZ, we're trying to our best to support our farmers as we provide all these interest of loan, free loans.
Vachibvunzwa kuti sei vasingaisi maindastry anovandudza fodya munyika muno kuitira kuti zvigadzirwa zvinobva kufodya zviunzewo mari yakawanda munyika pamwe nemabasa pane kuiburitsa munyika yakadaro, vali vati mhando yefodya dzavanogadzira inoda kusanganiswa nezvimwe zvakawanda kana kuti blending zvisingawanikwi munyika. Vatiwo fodya yavari kuwanawo munyika ishomawo, vachiti zviri nyore kugadzirira zvinhu kuChina sezvo kuri iko kune zvakawanda vanoshandisa. Kambani nevarimi vanosvika mazana maviri vainobatsira kurima fodya munyika, uye inoti kubva kuvarimi ava inowana makirogiramu mamiriyoni makumi matatu kana kuti 30 million kgs sefodya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.